Problemu yechirwere ichi ndeyekuti pane musiyano pakati pevanhu vanobatwa nacho nevanhu vanofa. Nenyaya yekuti manhamba evanhu vanobatwa anowedzera. Paano anotanga kudzira, kazhinji evanhu vanofa anotanga kuwedzera. Saka even maonero aiita nyanzvi nana mazvikokota vakawanda ekuti chirwere ichi hachiparadzi kana kuuraya semaurayiro aiita dzimwe mhando kana kuti mamwe mavarians acho. It can be mistaken. Kuona kusiriko.
Tikatarisa ka zviri kuitika muZimbabwe nemuno muAmerica, tiri kuona kuti vari kufa nekubatwa nechirwere ichi tichitarisa uwandu hwavo hunenge hwati dzikirei. Zvinoreva kuti chaa kunopera here?
Zvekare iko zvino kuti tisvike pamaconclusions ekuti chirwere ichi chaa kupera, hatizivi zvakare kuti tinogona kuwana imwe variant here, ende zvakare variant iyoyo inogona kurwarisa vanhu kusvika papi. Asi chikuru chiripo ndechekuti manhamba zevanhu vari kubatwa, vakabatwa nechirwere ichi, ari kuita kuti vanhu vakawanda vave nemasoja anokwanisa kurwisana nacho chirwere ichi pavanozochibata futi panguva inotevera. Saka tingangoti chirwere ichi chiri kuita slowly change from a pandemic to being an endemic disease.
Zvinorevei mukatsanangura?
Kana disease yava endemic, chinenge changu chirwere chakapararira chinowanikwa chekuti vanhu vanenge vachingorarama vainacho. Ndinofunga kuti ndiyo hope yedu hombe yatinayo. Asi zvekare nyaya yemavaccines yagara iri kungoratidza kuti vanhu vakavaccinatwa nokuboostiwa vari kurarama zvikuru, vazhinji vacho vanorarama vasingatombonyanyi kurwara.